Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi, uri musi wemuvhuro, Gumiguru 19, 2020. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo hwowedzera zvakanyanya, ukuwo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi huchidarika mamiriyoni makumi mana kana kuti 40 million.
Ukazoona munhu akaita famiya akutambiriswa akunobvuma kuora kana kuti kupuwa mari yemavulnerable groups, that means he is irresponsible pane zvezvaanenge aita izvozvo.
Meya weguta reKariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya.
Ese tirikuomerwa munhu ari kuhigh density, munhu ari kulow density, tese tirikuomerwa. Zvangofanira kuti iko kumalow density kuri ari kuti vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi, saka we are using the same order.
Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzemitero nekanzuru yavo. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo hunenge huri kuramba huchiwedzera zvakanyanya mumazuva mashoma apfuura. MuHarare mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi nyika yose, zvinhu zvinenge zviri kuenda zvichiita nani. NeZuro bazi rezveutano rakazivisa kuti pavanhu makumi matatu nevanomwe vakabatwa nechirwere ichi, makumi maviri vari kuBulawayo, vana muHarare, mumwe chete kuMashonaland East uye vaviri kuMidlands. Vanhu vose ava havana nhoroondo yekubuda munyika. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika vave zviuru zvisere nezana nemakumi mana nemanomwe kana kuti 8,147. Munyika mune vanhu mazana maviri nemakumi matatu nevasere kana kuti 237 vari kurwara neCOVID-19 pari zvino, uye pavanhu ava muBulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vanosvika zana negumi nevatanhatu kana kuti 116. Harare inova ine vanhu vakawanda vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga musi wa20 kurume, ine vanhu makumi maviri nevanomwe chete vari kurwara pari zvino. Vanhu vapora kusvika pari zvino zviuru zvinomwe nemazana matanhatu ane makumi manomwe nevasere kana kuti 7,678. Izvi zvinotevera kupora kwevanhu vashanu neZuro. Hakuna munhu akafa nechirwere ichi neZuro, zvinoreva kuti vanhu vafa vachiri pamazana maviri nemakumi matatu nemumwe chete kana kuti 231. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matanhatu nemakumi mana nemana kana kuti 1,644,000 vabatwa nechirwere ichi muAfrica. Vafa vasvika zviuru makumi matatu nemapfumbamwe ane mazana manomwe nemakumi matatu nevasere kana kuti 39,738. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1,356,000. South Africa ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica yose. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi munyika dzose inoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mana nhasi kana kuti 40 million. MuAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vanhu vafani chirwere ichi muAmerica vadarika zvuru mazana maviri negumi nepfumbamwe kana kuti 219,000. Vanhu vafa pasi rose vadarika miriyoni imwe chete nezviuru zana zvine gumi netatu kana kuti 1,113,000. Vapora vadarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru mazana mashanu kana kuti 27.5 million. Makatirira kustudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 am 4930 7270 ne 9885 kilohertz pa shortwave. Kupinda kwameya wekariba muchirongwa chekupiwa kwevanhu vanoshaya zvekudya nesangano reWorld Food Program kana kuti WFP kwave kukonzera mutauro wakanyanya munyika. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vagari vemukariba vanoti havasi kufara nekupinda muchirongwa chekupiwa mari kwevanotambura kuti vatenge zvekudya kwameya weguta ravo vaGeorge Masendu. Mumwe mugari uye vari sachigaro wekariba Resident Association vasema wavo vanoti mukariba mune vanhu vakawanda vari kutambura kudarika meya weguta vakatadza kupinda muchirongwa ichi.
It's like chikafu chekunzi mavulnerable groups. Isi nevanhu vakawandisisa vamukariba vari vulnerable. Saka ukazoona munhu akaita sameya akutambiriswa akunobvuma kuora kana kuti kupuwa mari yemavulnerable groups, that means he is irresponsible pane zvinhu zvaanenge aita izvozvo.
Asi vamasendi vanoti havasi ivo vakapinda muchirongwa ichi, asi kuti mudzimai wavo ndiye akanyoresa zita ravo rikazopinda semukuru wemba. Vamasendi vanotiwo hapana chakaipa kuti vapiwe zvekudya nemasangano anoyamura sezvo ivo vachitambura nekuti vari kuwana mari inoita madhora zviuru zviviri zvemadhora chete sameya weguta.
Urezi kana vipasa memo yavo yakanzira izvozvi earning 2,000 RTGs. Meya vamunongoziva meya aitangani mari ai earning 2,500 pemari.
Mutevedzeri wemutauriri webato reMDC Alliance vaClifford Fatayo vanoti havaone paine chakaipa sezvo zita ravo rakanyoreswa nemudzimai wavo uye mumwe kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi ari kuyamurwawo.
Asi haina kuitwa kuna vamasendu, yakaitwa kune vanhu vakawanika vari pamba pacho ipapo, zvinosanganisira mufirst wife yavo. Ndoyo yakanzi ichinyoresa head of the house kana kuti mukuru pamba, obviously anonga ari mukuru murume. Saka tinotambira futi mashoko ekuti local councillor wenzvimbo yacho iyoyo anova weZANU-PF anonzi akatobenefitawo paprogramu iyi. Tanzwa zvakare kuti mukuru wemapurisa majere kana prisons officer mukuru wekukariba koko anonzi aripowo pachirongwa chacho ichocho.
Kanzura weZANU-PF munzvimbo iyi vaRodrick Mugwanira varamba kuti vari muchirongwa cheWFP. Patabvunza kuti zvinombofamba sei kuti vakuru vemaguta vapinde muzvirongwa zvevanoshaya, mumwe mukuru weWFP vatatenda Macheka vati tivatumire mibvunzo asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mumwe mushandi wesangano rinoshanda pamwe chete neWFP, Relinkages for Economic Advancement of the Disadvantaged kana kuti LEAD, asina kuda kudomwa nezita, anoti hapana chakaipa kuti vakuru vemaguta vapinde muchirongwa kana vachigara munzvimbo dzinonzi dzine vanhu vari kutambura kana kuti mahotspots. Mushandi uyu anoti vose vanogara munzvimbo dzine nzara vane mukana wakaenzana wekusarudzwa kuti vapiwe ruyamuro zvisinei nechigaro chavo munharaunda. Nyaya yekuti ndiana anokodzera kupiwa ruyamuro rwezvekudya inonzi iri kunetsawo muguta recheGutu. Sangano reWFP rinoti uwandu hwevanhu vanoda chikafu mumadhorobha emuZimbabwe huri kutarisirwa kukwira kusvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 miriyoni kubva pamamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri kana kuti 2.2 miriyoni. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nemitero yavari kunzi vabhadhare nekanzuru yeguta iri, iyo vanoti yakawandisa apo vazhinji vavo vasiri pamabasa. Asi nekune rumwe rutivi, kanzuru inoti ikasawedzera mari dzemitero, mabasa ayo anobva amira. Mutoro wedwenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Kanzuri guta reMutare yakwidza mitero kune vemabhizinesi nezvikamu mazana mana kubva muzana kana kuti 400%, uku kune vane dzimba nezvikamu makumi masere kubva muzana 80%. Munyurano nezvekufambiswa kwemabasa musangano reMutare Residents and Ratepayers Association vaDavid Mutambirwa vanoti kanzuru yeMutare iri kuwedzera mitero sekunge isiri kuziva kuti upfumi hwenyika hauna kumira zvakanaka.
Whatever was done Nicodemusly is not part and parcel of the residents of Mutare, particularly those whom we represent. And also, the disparities between vagari vekuma low density nekuma high density ndiri kuona kunge zvanyanya kuomesera vanhu, because varikuma low density vazhinji vacho vava vanhu vakwegura, vakwegura vama pensioners, vekuti kutaurwa kudhara kuti kuma low density ndokunogara vanhu vane mari. But chokwadi chacho ndechekuti patone vanhu vanotambudzika nekuti vazhinji vacho vava vanhu vasisakwanisa kusenza. Saka zvaifanira kunge zvisina mutsaukano wakanyanya nekuma high density nekuma low density. Zvingoita sezvinofanana nekuti vanhu vari kutenga mushopi mwe chete kuri kuwanikwa inikamu kwacho kwakafanana, ikonomi iri kungobata munhu wese.
VaMutambirwa vanoti budget iri rakaitwa pasina kunzwa pfungwa dzevagari.
Inini semunhu anoshanda neMutare Residents and Ratepayers Association and also ndichishanda nekanzuru yacho, pache zvangu handina kumbonzwa kana budget consultation yakaitwa, which means kuti hapana input yevagari vandinomiririra inini. Kana zvakaitika zvakaitika, isu takasiwa kunze by omission, whether by omission or by design, we don't know.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa mune rimwe remasangano revagari reUnited Mutare Residents and Ratepayers Trust Umrati Whiteson Mutulisi Dube vatiwo mitero yekunogara vazhinji nevekumisha yeshoroma yakanyanya kusiyana zvisinei nekoma kwaita zvino munyika.
Tinoti kusiyaniswa kwaita marits vanhu vanogara kuma low density nevanhu vanogara kuma high density, tinoti kanzi kudai aongorora nyaya iyoyi inyatso kuigadzirisa, nekuti tese tiri kuomerwa. Munhu ari kuhigh density, munhu ari kulow density, tese tiri kuomerwa. Zvangofanira kuti iko kuma low density kuro ariko futi vanhu vanenge vakaomerwa neupenyu, mapensioners, vamwe vasingashandi. Saka we are using the same water, tushandisa mvura imwe chete, zvese zvangofanana. Saka dai kanzuro yadini ngaidza kurevesa kuti ngaigadzirise musiyano uripo pakati pano kulow density na density, bhozi service yakangofanana.
Meya weguta reMutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti kanzuru yavo inotosungirwa kuti ikwidze mitero kuti zvifambirane nezvinhu zvinenge zvichida kuitwa. Panyaya yekuwedzerwa kwemutero wemvura, vatandi vati mari yavakatara inokwana kuti vawanire vagari mvura yekutenga mishonga yekuichenesa.
Chema chema ofozi kunowanikwa ende kunonzwisisika kuti vanhu pari zvino havana kubhizinesi, harina kusomera zvakaranyaya yecovid. Vagari vamwe vacho havasi kuenda kubasa, even the income vamwe vairarama neinformal sector. Informal sector pari zvino haina kunyatsa kumira zvakanaka, vanhu vatiri kuoparita chete vanhu vemisika nezvimwe zvakadaro. But tikazvitarisa zvese pakupera kwezuva, maservices edu kunyanya emvura akwirisa izvozvi zvine mhaka yekuti vanhu vese vanenge vari kudzimba, savanyuzi vanoda kugezwa mumaoko, vanoda kuwacha, vanoda kudini, nekuti vanenge vasina zvekuita.
Vaimbo vemeya weguta reMutare uye vari muzvina bhizinesi vaBrian Leslie James vanotiwo kukwidzwa kwemitero nekanzuru kunoshungurudza sezvo mabhizinesi asiri kushanda nemazvo panguva ino. VaJames vanoti vemabhizinesi vaifanirwa kunge vakaudzwawo kana kudeedzwa kumisangano iyi pasati pasungwa chisungo chemitero iyi. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
vamwe vatsigiri vemdc inotungamirwa navanelson chamisa vachigara mubotswana vave kuita mudeme mudeme kubatsira dzimwe nhengo dzebato ravo zvikuru shirikadzi idzo dzakapotera munyika iyi dzichitiza mhirizhonga yezvematongerwo enyika kuzimbabwe Shingirai madondo anotipanya inotevera.
Dzimwe shirikadzi idzi dzinoti Botswana yakaramba kudzipa upoterise zvakaitwa vamwe vari pakamba yaDukwi Refugee Camp. Mumwe shirikadzi idzi dzinosvika 15 dzakapotera munyika iyi ndeamai Catherine Chandaengerwa avo vanorarama nekuita mabhindoko akasiyana siyana mudhorobha reGaborone muBotswana. Vaudza Studio 7 parunare kuti vanotoona zviri nani kugara vakawanda munyika iyi nokuti muZimbabwe makaberekera ingwe.
Kune vamwe vasingatokwanisi kudzokera zvachose. Kune vamwe vari munyika dzevatorwa vari muhoteri kubudikidza nekutya kuti vakaenda kumusha vanosvika vaurayiwa sezvo nyika yedu yanyanya nyaya dzemaabductions kupondwa kwevanhu kusungurudzwa kwevanhu kubudikidza nehurumende yakazvigadza pachigaro inotonga pari zvinezvo. Saka semaopposition members vamwe vedu vanenge vasina mukana wakasununguka wekuti vakwanise kunge vachidzokera kumusha kuri kutya kunoitwa zvinhu zvatiri kutaura nezvazvo zvinova ndozvanesa munyika yetedu pari zvino.
Amai Chandaengerwa avo vanoti vakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf pakati peusiku vaenderera mberi vachiti kusamira zvakanaka kwezvematongerwo enyika neupfumi ndiko kuri kuita kuti varambire muBotswana kunyange zvinhu zvooma munyika iyi nokuda kwechirwere checovid-19.
Seshirikadzi tine vana vatakasirwa nevarume vedu vachishaika vana ivavo ikodzero dzavo dzekuti vanofanira kuenda kuchikoro vanoda school fees vanoda kudya vanoda zvekupfeka of which taimborarama tichitambirawo mari dzemapenjeni but kuburikidza nokuti for now nyika yedu haisi stable kuburikidza neekonomi totoudzwa kuti mari yacho like now hapana tikutambirisei saka zvinozofosa vamwe dzimwe shirikadzi kuti kubuda kunze kunohodha uchiuya uchitengesa is far much better or to go out unoshanda uriko uchitumira mhuri school fees nechikafu nezvekupfeka iwo uri kusango it will be far much better than kugara kumusha for now.
Imwe shirikadzi iyo isina kuda kudomwa nezita ichiti inotya kuitwa murondatsimba nevasori kubva kuZimbabwe vaudza Studio 7 kuti kugara muBotswana kuri nani pane kudzokera kumusha nokuda kwechirongwa chekupiwa chikafu nevamwe vavo vane pavanobata bata
vakadaro vanonyatsoshaisisa ivavo dai kuti zvaigona vawaniwa rubatsiro votandawo ipapo kuda kwemalockdown zvichazopfuura inguva zvinodarika ndozvenguva zvinogona kuzonakawo nekufamba kwenguva.
Sajigaro webato reMDC Alliance muBotswana iyo iri pasi peSouth African Province vaJohn Pamire vanoti vatsigiri vebato ravo vakatangisa urongwa uhu mushure mekuona kuti ruzhinji rwechirikadzi idzi rwakanga rwononga svosve nemuromo munyika yevatorwa.
Mamwe acho vari kusangana nezvibingamupinya nomuva vazhinji vanenge vachiita mapeace jobha ekuti unowachira unenge vachiwachira vanhu vachiinda kunoshanda kana kumagarden sekuno kune vanhu vane magarden avo. Saka sepa towards covid apa vazhinji vacho toti kwangu vachishanda mari kwakusina ichabuda vamwe vacho ndaitochengeta vamwe vacho ndakatoti kuti mari dzibude mari dzadzoramba kubuda saka ndopatakabva tatoona kuti nozhii vazhinji vangofona chairmend akupane nzara chairmend akupane nzara.
Vapamire vaudza Studio 7 kuti shirikadzi idzi dzinopiwa hupfu matemba mupunga mafuta ekubikisa sipo dzekuwachisa nekugezesa nezvimwe zvinodiwa pakurarama kwemunhu mwedzi wega wega. Vanoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa mugwadi vanoti ZANUPF haina ropa mumaoko ayo uye mashoko anotaurwa nevatsigiri veMDC ndekuda kusvibisa bato ravo.
ZANUPF ine usinye kana kuti ichipesecuta sezvavari kutaura. Iwe vana Chamisa ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vana Tokozani kupenana mabi ingadai vachiri kufema mhepo yemuno muZimbabwe here? Vana Biti nemisikanzwa yavanoita zuva nezuva vachienda kumakudzi nenguva vachiapichwa vachiwanikwa vasina mhosva vachizviraramira upenyu hwavo. Vana Jobhusikara vachipinda mumasango vachiti tinoda kumukira hurumende tikoita zvemauto ekurwisa nyika yehurumende vachienda kumatare vachisunungurwa sezvatiri kuona izvi ingadai vaishungurudziwa ingadai
Kunyange hazvo hurumende yeZimbabwe iri kuita ityorekodzero dzevanhu zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zviri muupoteri munyika dzakaita seBotswana neSouth Africa, vamwe nenyaya yezveupfumi, vamwe nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeSudan, vaAbdalla Hamdok, vanoti nyika yavo ichashanda nesangano reInternational Criminal Court kana kuti ICC, iro riri kuda kutonga vaimbova mutungamiri wenyika iyi vaOmar al-Bashir nemhosva dzekuponda vanhu mudunhu reDarfur muna 2003. VaHamdok vakaita hurukuro nemuchuchisi mukuru weICC Amai Fatou Bensouda, avo vakaenda kuSudan kunokumbira kuti iunze vaAl-Bashir kudare iri. Vanhu vanodarika zviuru mazana matatu vakaurayiwa uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri vakaenda muupoteri mudunhu reDarfur. Kuverengwa kwemavhoti esarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nezuro kuGuinea kuri kuenderera mberi munyika iyi. Vari kukwikwidzana mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde nevanopikisa vaSelu Talein Diallo. Munyika umu mange musina kugadzikana mushure mekunge vaKonde vavandudza bumbiro remitemo kuti vakwikwidze kanodarika kaviri. Vanhu makumi mashanu vafa mumhirizhonga yezvematongerwo enyika yanga ichitika munyika iyi. Mumwe munhu angaine mota yakazara mabhambo aaputitsa pamuzinda wemapurisa mudunhu reFirozko muAfghanistan akauraya vanhu gumi nevashanu uye kukuvadza vamwe zana nemakumi mashanu. Hapana chikwata chati ndicho chaita izvi, asi vehurumende yenyika iyi vanoti vanofungidzira kuti zvaitwa nevatsigiri veTaliban. Vakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica munyika iyi vaRose Wilson vashora zvikuru chiitiko ichi. Munhau dzezveutano, kusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi kwemakore akawanda uko kwowedzerwa nedenda reCOVID-19 kwave kusiya vanhu vakawanda munyika, kusanganisirawo varayiridzi vave kurwara nechirwere chepfungwa. Kirimu Dzamiri anotipanya inotevera.
Vanoona nezveutano musangano revarayidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Amai Nyaradzo Munjodzi, vanoti vadzidzisi vanodarika makumi mashanu vave neutano hwepfungwa husina kumira zvakanaka, zvichikonzerwa nekusamira kwakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi.
Nevadzidzisi vari kungowanikwa achingonziwa donha, vamwe vanotongori taugwawo munyuzi imomo unzi vakasungirira nenyaya yekugoshegwa neupenyu. Tine dzimba dziri kuparara nenyaya imwe chete futi iyoyo, vabereki vazhinji vechirayiridzi vakungorarama vachimira vachizvionera vatinoti masingu madas nemasingu fathers. Asi iri nyaya futi iri kubvira pamuhoro watiri kungoramba tichitaura tausi kutikwanira.
Amai Munjodzi vanoti vane nyaya dzakawanda dzavari kusangana nadzo mubasa ravo.
Nemaproblems akawanda sevarayiridzi, nemakesi pekugara chaitori nevamwe vari kutopupura tizvozvi pavagere zvangova zvekumanikidzi.
Mukuru wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObit Masaraure vanoti chiremerera chaiva nevadzidzisi kare chakapera zvopa kuti vakawanda vasagadzikane mupfungwa.
Chiremerera chavanga vainacho kare chaparadzwa nenhamo, asi nhamo yavanotya kutarisa mumaziso iri nhamo zimara vazviviga muzvine zvinodhaka. Vamwe vari kuedza kuda kuparadza upenyu hwavo, vamwe vari kutohuparadza zvachitobudirira.
VaMasaraure vanoti bazi rezvedzidzo rinonyanya kutarisa zvekodzero dzevana vechikoro kwete magariro evarayiridzi.
Mende pari zvino inongonyanyo tarisa panye yekubatsira mwana asi matebo achinja mwana ndakudoremekedzeka kudarika murairidzi zvaita kuti murairidzi ashaya anomubatsira pakuti odzoreredzwa sei upenyu hwake pohanga huchifanwa hunge huri.
Mufundisi weWisdom Church of All Nations vamazvarirashe mabhugu vanoti vakambosanganawo nedambudziko rokufungisisa vatambudzika nezveupenyu hwavo asi vanoti vakawana rubatsiro zvokuti ivowo vave kubatsirawo vane matambudziko seakatarisana nevamwe varairidzi ava.
Muno muZimbabwe takaona kuti kazhinji zhinji nhau dzuku atingangoti maimmediate factors anozoita kuti dzimwe nguva aunze kurwadziwa kuya nekushungurudzika kunozoita kuti munhu atore upenyu hwake. Kazhinji kusawirirana mungava muDzimba kana kuti pakati pemunhurume nemunhukadzi.
Asi mutevedzeri wemukuru anoona nezveutano hwepfungwa mubazi rezveutano Dr. Sacrifice Chirisa vanoti hakuperi zuva vasina kunzwa nezvevanhu vaviri kana vatatu vanenge vave kuda kuzviuraya nemaomero ezvinhu. Vanoti izvi hazvisi kuitika kuvanhu vatema chete asi marudzi ose. Vanotiwo dzimwe nguva kana vanowana vanogona kuitawo matambudziko epfungwa.
Every day tirikuona kuti mazuva ose vanhu vakawanda vari kutora upenyu hwavo. Tinoda kuti vanhu vazive kuti pane zvinokwanisa kuitirwa vanhu vanenge vasvika panguva iyoyo pamafungiro avo.
Dr. Chirisa vanoti bazi rezveutano rakaparura chirongwa chokufamba muvanhu richitaura nezveutano hwepfungwa asi chirongwa ichi chakambomiswa nemitemo inobata COVID-19. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa vachishanda nesangano reZimbabwe National Association for Mental Health kana kuti ZIMNAM Dr. Ignatius Murambidzi vanoti denda repfungwa ratove dambudziko guru munyika nokudaro panofanirwa kutsvagwa dzimwe nzira dzokuti vanhu vane dambudziko iri vakurumidze kuwana rubatsiro vasati vasvika pakuzotora upenyu hwavo. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti havasati vave kuziva kuti vanhu vangani vakazviuraya gore rino asi ZRP yakazivisa kuti mumakore a2000 kusvika 2019 varume zviuru zviviri vakazviuraya zvichienzaniswa nemadzimai mazana mashanu nevashanu. Sangano reWorld Health Organization rinoti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose vanorwara nechirwere chekufungisisa kana kuti depression uye vanhu vanodarika miriyoni imwe chete vanozviuraya nekuda kwechirwere chepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Nau dzemitambo, vatambi vechikwata cheMawarriors Tino Kadewere naKnowledge Musona vakanwisa zvibodzwa kuzvikwata zvavanotambira mukupera kwesvondo. Tino Kadewere akanwisa chibodzwa chake chekutanga muFrench League 1 kuchikwata chake cheLyon. Musona uyo anotambira KSP Eupen kuBelgium akanwisawo chibodzwa chake chechipiri mwaka uno. Munau dzecricket, chikwata cheZimbabwe cheMachevrons chasimuka munyika nhasi chakananga kuPakistan kumitambo iri kutarisirwa kutanga musi wa30 mwedzi uno. Topedzisira nemutambo wemafinari emaMajor League Baseball weWorld Series muAmerica. Chikwata cheLos Angeles Dodgers chichatamba neTampa Bay kutanga musi wechipiri. MaDodgers akakunda Atlanta Braves 4-3 nezuro uye Tampa Bay yakakunda Houston Astros nemusi wemugovera. Asi nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19 muAmerica, vanhu vashoma-shoma vachatenderwa kupinda munhandare kuona mitambo yebaseball iyi. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvechirwere cheCOVID-19 uye mamiriro akaitawo zvinhu munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo hwewedzera. Ukowo pasi rose uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwadarika mamiriyoni 40 kana kuti 40 miriyoni. Meya weguta rekariba okonzera mutauro nekupinda muchirongwa cheWFP chekubatsira vanoshaya. Vamwe vagari vekwamutare vochema-chema nekuwedzerwa kwemitero nekanzuru. tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda ba ku VOA.